Ininzi ni marvelous mklanganya huye ndishiti heye no misoro ya na uzedu za nasi china gunya na 19-2019. Darerezi mosha rino uza mapurisa kuti haabu mizwe ne mutemo kurambiza vana chiremba kufora vachienda kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kuparamende. Vana chiremba vemuzvipatara zvikuru zvehurumende vari kuratidzira vachiti vachadzokera kumabasa chete kana vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei avo vakapambwa manheru emugovera wapfuura vadzoswa vari vapenyu. Varwere voramba vachitambura vari muzvipatara zvehurumende sezvo vasina vari kuvabatsira zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nevashandi vemuzvipatara. Vanhu vanodarika zana vaive kwazvimba kurufu kwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanorwara nechirwere chemanyoka. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose vaClement Nyalatsasi Vowulo vanoita musangano nemutauriri wedare reNational Assembly asi nyaya dzekupambwa kwevanhu hadzina kuiswa mudariro kuti dzikurukurwe. Vavowulo vachaita mimwe misangano nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira mapato ezvematongerwo enyika mumazuva gumi avanenge vari munyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramwa kutenga chingwa kwemwedzi wose sezvo paine vemabhizimisi anobika chingwa vari kukwidza mitengo senzira yekuipisa chimiro chehurumende yava Emerson Munangagwa. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa mamirira akaita zvinhu muzvipatara zvikuru zvehurumende panguva iyo vana chiremba navana mukoti vari kuramwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.